vaSimeon Jamanda vanorwara nechirwere cheitsvo uye vanoenda kuchipatara kaviri pasvondo. VaJamanda vanoti nekuondomoka kwoupfumi munyika upenyu hwavo hwakavaomera zvikuru.
Dambudziko rangu ndere chirwere chekidney. Ndinorwe renal patient, vanoiti renal patient. Saka zvandiri renal patient ndakadiagnoziswa 2 years ago. Ndikanzi ndakufanira ndipote ndichinoitwa iyaya inonzi dialysis. Saka dialysis iyoyi ndinoitwa kaviri pasvondo, chipiri nechishanu. Saka ndinofanira ndinobhadhara $200 musi wechipiri, $200 musi wechishanu kuti ndiitwe dialysis iyoyo ndikapotsa musi umwe chete. It means condition yangu inobva yatodeteriorate.
VaJamanda vanoti kurarama nechirwere ichi mutoro mukuru uye vanokumbira hurumende kuti iedze kubatsira vane zvirwere zvakaita sechavo zvinoda mishonga nguva nenguva.
Saka ndikuona riri dambudziko hombe chaizvo kurarama nechirwere ichochi, and ndikutokumbira hurumende kuti ipindire ive inotibatsira mukuti zvinhu zvakadai zviwanikwe muzvipatara zvese zvehurumende nemari iri pasi, kana kutoti zvitoitwa pachena, nekuti vakawanda vamwe vari musituation yandiri asi vasingakwanisi kuafodha kuzviraramisa.
Amai Maria Gombedza vane makore 50+ vanorwarawo nechirwere cheshuga vanoti dai pasina vana vavo deno vachinonga svosve nomuromo sezvo mari yavanowana yemudyandigiri iri shoma shoma. Amai Gombedza ava vanogara mukariba vanoti vanoda madhora anosvika $200 pamwedzi woga woga ekutenga mishonga pamwe nemajekiseni anovararamisa.
Kutenga mishonga kunondiremera nemhaka yekuti handigone handichashandi. Ndirotobatsirikana nekutengerwa newana nedzimwe hama dzinenge dzanzwa tsitsi. Ndawo mishonga iyoyi inodhura pamwedzi. Mishonga yandinobaya nekunwa inondiburitsira mari inoda kukwana kusvika $200.
Masangano anomirira vanorarama nezvirwere zvakasiyana-siyana vanoti kuva nechirwere munyika munyama mukuru. Vanoti nhengo dzavo zhinji dziri kununga svosve nemuromo mukuedza kuchengetedza utano hwavo. Munyori mukuru musangano reDiabetic Association vaChristopher Sambo uye vachiraramawo nechirwere cheshuga vanoti matambudziko avo gore rino akazowedzerwa nekushayikwa kwemari mumabhanga. Vanoti nhengo dzavo zhinji kusanganisira ivo vari kutatarika kutenga mishonga inodiwa kunyanya kwevave pamudyandigiri.
Tinomwa mishonga every day. Tine mishonga inomwiwa mangwanani, tozomwa manheru. Manheru acho iwaya wozvibaya zvakare nejekiseni. Tinose vanhu kutsanangura vandaita vekuti tava mapeshenia. Mari yacho inonetsa kuti uiwane. Ende pamusoro pazvo, mumafamasi mazhinji vanenge vachiti vanoda keshi. Nekunetsa kuri kuita keshi yacho haisi kuwanika. Saka dambudziko ratinaro munyika muno rakaoma nenyaya yechirwere.
VaSambo vanotiwo shuviro yavo kubatsirwa kwenhengo dzavo nehurumende.
Kune dzimwe nyika vanotivo kana waonekwa une chirwere chedhaibhitisi vanobatsira nemishonga. Munomu tiri kukumbirisa kuhurumende kuti dai dhaibhitisi yabatwa kana kuti yaitwa zvinongoitwa vai vanorwara neHIV and AIDS, rutsigiro runopiwa vanorwara neHIV and AIDS, dai isusuwo vedhaibhitis tapiwo rutsigiro rwakadaro.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr Evans Masitara vanoti kunyange hazvo kodzero yeutano iri mubumbiro, varombo kunyanya vanonoonekwa mwedzi nemwedzi kuzvipatara havasi kukwanisa kuchengetedza utano. VaMasitara vanotiwo kutadza kubatsirwa kwekambani yehurumende inogadzira mapiritsi nemishonga yeNatfarm koita kuti mitengo yasho ive pamusoro soro.
Ati general outlook yacho ndiye kuti varombo vakunetsekana kuwana access to healthcare even more vanenge vane chronic conditions ekuti anoda kuti vaonekwe mwedzi nomwedzi vachipuwa mapiritsi. Government haisikwanisa kuita kuti mapiritsi iwawo avepo. Chimwe chikukonzeresa kudaro nechekuti Netfarm iku operate below capacity. Sezva makaona yainzi kuda mamiliyoni akati kuti idzokere ikwanise kusupply magovernment hospital. But mugovernment rapfuura yakangopiwa 1 million chete. Inova iyo isingakwani kuti vanhu vakwanise kubatsirikana.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzeruzhinji mhosva reBelinda Chinowawa vanoti kusvika hurumende yave kuisa mari netsarukano kubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana, kodzero yeutano icharamba iri zviroto.
Hurumende yedu senyika iri part of the African Union yakasainawo inonzi Abuja Declaration yavanotaura ivo kuti 15% yenational budget inofanirwa kuenda kune nyaya dzehealth. But tinoona kuti in practice hazvisi kukwanisa kuitika izvozvo kuti mari yakawanda kudaro iende kuhealth, zvichireva kuti mahospitals havasi kuwana as much equipment or assistance as they require, zvichireva futi kuti right to health haisingori yeutano chete, inyaya yemvura, inyaya yechikafu, ine mamwe marights akawanda anoibata-bata. Saka tikaona kuti service delivery yakadzikira stere kumacities akawanda, vanhu vanonochera mvura mumaopen wells asina kutreatwa. Saka right to health yemuzimbabwe hatingati iri kunyatsokurealizwa zvinofanira kuitwa neconstitution.
Pari zvino hurumende iri kubatsira vamwe vane chirwere cheHIV and AIDS chete, uye vashandi vanobatsirwa mari dzeAIDS levy, asi hapana mari yekubatsira zvimwe zvirwere zvakutouraya vanhu vakawanda zvakaita seshuga negomarara. Mubhajeti regore rinouya, kurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vari kuronga kuumba homwe yezveutano inonzi Health Levy Fund, asi hazvisati zvavapachena kuti mari iyi ichange ichibatsira vane zvirwere zvipi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.